Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 18 2024
makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC.
Neni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
America inoti yakazvipira kuramba ichibatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano.
Hurumende yoshorwa nekuda kumanikidza vanhu kubhadhara residence rezet BC.
Vakawanda munyika vanoti vane chivimbo chekuti chizvarwa cheZimbabwe Lenmo Jonasi anokunda makwikwi eAmerica is got talent.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vanoti vanofara kuti nyika yavo iri kukwanisa kubatsira Zimbabwe mabasa ekurwisa HIV AIDS nemamwe munyadzi zveutano. Mutori wedu wenhau kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Amai Tremont vataura mashoko aya kuvatori venhau pachipatara chikuru cheMpilo Hospital apo vange vachiona muzinda unovhenekwa ropa kuti rine utachiwana here kana kuti kwete kana kuti HIV laboratory. Amai Tremont vati nyika yavo inoisa mari inopfuura mamiriyoni mazana maviri muzvirongwa zveutano muZimbabwe.
Testing for viral load, especially for people whose treatment may be failing.
Ongorora huwanduwe utachiwana we HIV mumiriri kwakakosha zvikuru kunyanya kune avo vanenge vave kusangana nematambudziko pakurwisa utachiona uhu uye kuvana vadiki nekuti kunobatsira kuti Zimbabwe isvike pachinangwa chekuti HIV AIDS isaonekwa sechirwere chinoramba chichisungurudza veruzhinji gore ra2030 parinosvika.
America kuburikidza nebazi rayo reCenter for Diseases Control ichibatsirwa nehomwe yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR yakatenga muchina mukuru wakaiswa paMpilo unoita kuti kuongororwa kweHIV kuitwe nekukasika uye chipatara cheMpilo ndicho chimwe chenzvimbo mbiri chete dziri munyika dzine muchina wakadai. Muzinda uyu unoshanda nezvimwe zvipatara nemakiriniki zviri kuchamhembe kwenyika kusanganisira makiriniki emuguta reBulawayo. Mukuru weHIV Laboratory paMpilo vaJohn Chitumbura vaudza Studio 7 kuti muchina wave pamuzinda uyu ndewe mhando yepamusoro uye unokwanisawo kuongorora gomarara rechibereko kana kuti cervical cancer.
Tanga taiva nemishina yaiva mudiki yaiita maspecimen ari kuma250 pa 8 hours dzedu dzokuchaisa madzobasa. Pati iko zvino muchina watinayo iyi inoita churu nemazana maviri namashanu pazuva rimwe rega rega. Saka tava pamusoro marizao dzedu taikwanisa kuti tipe munhu kuti abatsirwa agonorapwa papera mazuva 12. Pati iko zvino taakumirira mazuva mana mumwe chete.
Kunze kwekubatsira nehomwe yekuti muchina uyu uvepo muzinda weAmerica unobatsirawo nehomwe yekuti ugare uchishanda zvakanaka pamwe nekugadzirwa kana uchinge wafa uye wokuongororwa kwemuzinda zinda uyu kuti uve nemagwara anoratidza kuti unoshanda zvinoenderana neInternational Standards Organization. Mukuru weMpilo Hospital Dr. Nasisia Stranga vanoti izvi zvakakosha zvikuru.
Zvakuitika mazana aya vanhu vakuti hatingoregera engoita zvino chingokunguruka kunge drum kana kunge dombo hatipoti tichiwana mamezure nemaindicator anoratidza kuti zvinhu zvatiri kuita zviri paInternational level. Saka vanoitwa mainspection worldwide vachachiona masenzero ari kuitwa nadelivery ari kuitwa zvinhu ndo zvinozoita kuti ndizvo aiwa mastandards enyu anoinoenzana kana dai neBotswana kana neSouth Africa kana nedeveloped countries tobva tapuwa certificate ro.
Mukuru weLaboratory Services mubazi rezveutano Dr. River Simbi vati vanofara zvikuru nerutsigiro rwuri kupiwa Zimbabwe neAmerica vakatiwo zvakawanda zvinodiwa pakurwisa HIV zvave kukwanisa kuitwawo kuzvipatara nemakiriniki akasiyana-siyana munyika, kwete kungomirira zvipatara zvikuru chete sezvaichiitika kare.
Izvozvizvi even maprovinces ese, madistrict nemamwe marural health centers akushandisa itinoti mapoint of care, tuma machines tudikidiki tunogona kushandiswa paclinic so that panouya vana mai vanenge vakazvitakura vaya vekuti vari kuda maresults ipapo vanogona kutestirwa ipapo, then result yotobuda in 15 minutes.
Zimbabwe ine vanhu miriyoni nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million vari kurarama neHIV AIDS, uye zvikamu zvinopfuura makumi mapfumbamwe nezvishanu zvevanhu ava vari pachirongwa cheantiretroviral therapy. Amai Tremond vari kushanyira zvirongwa zvakasiyana-siana zvinotsigirwa nehurumende yeAmerica muBulawayo, uye nemusi wechishanu vachange vari kumatovo. America ndiyo nyika iri pamberi mukutsigira zvirongwa zveutano muZimbabwe, uye yabatsira zvirongwa izvi nemari inodarika bhiriyoni rimwe chete remadhora kuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Danho rehurumende rekuda kumanikidza vanhu vose vanenge vatenga motokari dzine radio kuti vabhadhare business reZBC riri kushorwa nevamwe munyika vachiti kuchikora kodzero dzavo, uye kuda kuvamanikidza kunzwa nhau dzakarerekera divi rimwe chete zvinotyora bumbiro remitemo. ZBC inogara ichiendeswa kumatare nevanopikisa, ichishorwawo nevaongorori vesarudzo, ichipomerwa mhosva yekurerekera kubato reZANU-PF. Asi inoramba mhosva dzairi kupomerwa idzi. Nezuro gurukota rezvekuburiswa kwemashoko, Dr. Jane van Muskwere vakaudza vatori venhau muHarare kuti dare remakurukota ratambira bhiri rekuti padzikwe mutemo wekumanikidza vanhu kubhadhara marezinesi vasati vapiwawo marezinesi nezinara kana nemakambani anoita zvemainsurance dzemotokari. Asi vachipa pfungwa dzavo, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vashora zvikuru zviri kuda kuitwa nehurumende izvi.
Izvi zvisina kunaka zvamuchose, nekuti zviri kufosa vanhu kuti vabhadhare yatingati for service yavanenge vasingazowani kana vakatenga kana mota inenge isina radio yacho. Izvi zvinotadzwa zvikare kuti hurumende inenge ya desperate kuti iwane mari nematanho amwe asingakodzeri, nekuti hazvinyatsokuva nemusoro kuti munhu ave achifosekedzwa kuva achitenga license yeradio nyangwe mota yake isina radio yacho.
Inyaya yekuti vanhu vangakwanisa here kuenda kumatare kunopikisa?
Mutemo uyu uri kuda kudzikwa, uye unokwanisa kuendeswa kumatare kana wadzikwa, because chiri kuitika apa ndechekuti the criminal offense yacho ichava ichikonzerwa nekusatenga yatingati license in terms of the bill, because kana yadzikwa mumutemo it means kuti wakutoita mutemo wemuZimbabwe kuti kana usina license iyoyoyo unenge uchipara mhosva.
Asi kave hurumende vanoti ZBC ndehurumende, uye hurumende inorarama nemitero inobhadharwa nevanhu, nekudaro panenge pasina kachakaipa kuti vanhu vabhadhare mutero iwoyo.
Hongu ZBC it's a state institution ayo, but azvirevi kuti munhu angave achifosseredzwa kubhadhara mutero weproperty yaasingave achiona.
Ko, zvavari kuti vanotsvaga nzira dzekuona kuti mota mako hamuna radio zvinokwanisika here?
Zvunhu zvokuti zvinokwanisika hazvo kuva zvichiitika, nekuti kuda kana vachitaura radio, maybe radio yavari kutaura iradio isiri yatinoziva, but pane dzimwe mota dzitori na radio idzodzo kana dzisingatova neradio. Ende futi chitatsawo zvekare kuZimbabwe kwacho havangani vanhu vangave vachiteerawo zvezbc yacho.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari muno muTexas muAmerica.
V vanorwira kodzero dzevakaremara vanoti vari kurwadzikana zvikuru neuwandi uwandu huri kuramba uchikwira hwevakaremara vari kugara mumigwagwa yemadhorobha nemaguta vachikumbira rubatsiro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekurengo mine amai chetai munharaunda avo vasingaoni vanoti vari kuita zvekukumbira rubatsiro kuitira kuti vaunganidze chikafu chekuriritira mhuri yavo.
Ukagara pamba mwanangu kungogara ini ndinomusha ndinobva kurengo mine kunyajena akangopinda mba ndikagara 1 kg yeshuga iwani 10 kg youpfu hakuna soka ndingagarirei pamba.
Dambudziko rakatarisana naamai munharaunda idambudziko rakatarisana nevanhu vakaremara vakawanda munyika yose kusanganisira vari kumaruwa avo vari kuzara mumaguta nemadhorobha vachikumbira rubatsiro. Meya weguta remasvingo vaalec tabe vanoti vari mubishi kugadzisa dambudziko revakaremara vazara muguta mavo nekuendesa vamwe kumucheke Old People's Home.
Then secondly muchaona kuti tine mapazi akasiyana-siyana atakagadzira sesiti wemumasvingo Old People's Home kwatoshuvira kuti zvotoshuvira kuti vanhu vakadaro vanenge vakura vaya vatikwanisa kuvatoti navo Old People's Home tikaafa cottages but zvichitondera kuti nyika idai namira zvakanaka kutomera namira zvakanaka but is also should be one of our prime mandates as a city council, as my policy makers, as the mayor kuguta remasvingo kuti tione kuti tikavabatsira sei vanhu vavo.
Mambo Chimbani Magudu vakabva mugwadi avo vasingaoni vakurudzira mamwe madzimambo nemasabhugu munyika kuti vape vakaremara rubatsiro pasi pechirongwa chezunde ramambo uye vavepewo minda yekurima kuita kuti vasazomirire kupema chete.
Saka tinokurudzira vari kumadzimambo masadun namasabhuku kumaruzevha kwose kuti vaonewo kuti panyaya dzemunda vakaremara vane minda here uye panogoverwa mbeu vavapewo mbeu nokuvabatsirawo nokuvarimira.
Mukuru webasa musangano redisability amalgamated community trust kana kuti DACT vahenry chivanga vanoti vakaita ongororo vakaona kuti vakaremara vari kuda rubatsiro vawandisa muguta remasvingo pamwe nedzimwe nzvimbo dzekutengesera munyika.
Nekuda kweikonomi yedu takanga tichiona vanhu vachiwedzera vane urema kupinda mastreets kuti vandopema kwakabva kwauya zhara iya yauya El Nino idrought yakauya zvakabva zvawesena.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vakaremara vari kuwanda zvikonzerwa nedambudziko renzara rabata nyika kuburikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. Sangano reWorld Food Programme rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe muzimbabwe vanoda rubatsiro rwechikafu kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Mukuru wesangano reassociation of disabled elderly persons of zimbabwe vana Botambauga vanoti nekuda kwekuwanda kwevari kupema mumasvingo vari kutsvaga rubatsiro rwemari kuitira kuti vavake imba yekubika kira nekudyira chikafu chavanopa pachena vakaremara. Mukuru webasa musangano runorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzvare vongai tinarwo vakurudzira hurumende kuti ibatsire vakaremara nekuvapa zvikwereti zvekutanga mabhizimusi uye kuvandudza unyanzvi hwemabasa emaoko.
Vakawana maloni avo vokwanisawo kutengesa vochengeta mhuri dzavo nekuzvichengetawo nekuti hazvina zvazvinobatsira hongu zvinobatsira ipapo kuti vanopiwa mari kana kuti vopiwa chikafu asi zvinoreva kuti mangwana vanodzokera murodhi.
Munyori muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admopa zakavambwa vanoti hurumende iri kubatsira vakaremara nechikafu nemari yekutenga chikafu uye kuvapa minda yekurima pamwe nekuita mamwe mabasa emaoko akaita sekuchengeta huku nezvimwe.
Chiripo ripotyo vakapuwa munda izvozvi vakaremara muno mumasvingo kuti vaitewo maprojects avo. Saka tiri kuona kuti hazvisi zvekungovapa chete zvekudya mafood handout asi nokutovapa mamins of production. Hurumende iri kuita zvakawanda kubatsira vanhu vakadai.
Asi mumwe mugari wekwamucheke vasvora ichaputsira avo vasingaoni vanoti havachawani rubatsiro kubva kuhurumende kunyange vane mwana wavari kuendesa kuchikoro. Zimbabwe ine vakaremara vanoda kusvika mamiriyoni maviri uye vazhinji vavo vanotambura nenyaya yekuti vanotarisirwa pasi pamwe nekusarurwa vasingapiwi mikana yakafanana nevamwe munyaya dzemabasa, dzidzo pamwe neutano. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. We'll be right back.
Vechikwata cheHezbollah vari kupomera Israel mhosva yekuisa zvinoputika mune zvavanoshandisa mukutumira mashoko kana kuti peja. Nezuro ndokuuraya vanhu gumi nemaviri uye kukuvadza vamwe zviuru zviviri nemazana mashanu. Israel haina zvayataura nezvekuputika kwemapeja aya. Hezbollah yati icharamba ichirwisa Israel iri kutsigira chikwata cheHamas chiri muGaza. Kambani yekuTaiwan inogadzira mapeja aya yeGold Apollo inoti handiyo yakagadzira mapeja ari kuputika aya, asi yakapa mvumo kukambani yeBAC kuagadzira.
Chirwere cherurindi kana kuti TB chinonzi chiri kuramba chichiuraya vanhu vakawanda muSouth Africa kudarika zvimwe zvirwere. Asi hurongwa hwanga huchiitwa makore matanhatu adarika kumadzimai akazvitakura nevana hunonzi beat tuberculosis hunoratidza kuti mapiritsi matsva ari kushandiswa ari kushanda zvakanaka. Varwere vari muchirongwa chebeat vari pakati pezvikamu makumi masere nemashanu kubva muzana nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vanonzi vakwanisa kudzivirira chirwere ichi.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemafirimu Nick Zemura anoti ari kufara zvikuru nezviri kuitwa naLen Mojonasi uyo anoita basa remitambo yekusekesa vanhu. Jonasi akakwanisa kupinda makwikwi echirongwa cheAmerica Has Got Talent chiri kuitwa pari zvino. Jonasi nezuro akachikora vanhu mbabvu nekuseka mumakwikwi ekupedzisira eAmerica Has Got Talent kana kuti AGT Season 19. Vanhu vakawanda muAmerica vari kuvhotera munhu achakunda mumakwikwi aya. Mavhoti aya anonzi achamiswa nechitatu kuseni. Jonasi akambopindawo muzvirongwa zvinoti Comedy Central ne Steve Harvey Spotlight Award akawanawo mibairo. Regai tikupei hurukuro yataita naNick Zemura pamusoro paJonasi.
Zvinhu zvinodadisa kunyanya kwatiri semaZimbabweans nevanhu vanoshanda mumaarts. Pai patinenge tichitaura kuti maarts emuZimbabwe nemaartist emuZimbabwe tine zvatinogona kumwe kwacho kushayiwa mukana. Izvi zvinhu zvinonakidza nekuti onai kwaaenda kwacho kunyika kwaari kuita nekukunda kwaari kuita. Zvinhu zvinorakidza kuti maZimbabweans anogona zvinhu zvakawanda, anongoda rutsigiro chete.
Zviri nyore here kuita basa irori rekusetsa vanhu nyanya vekune imwe nyika yakadai seAmerica iwe uri chizvarwa cheZimbabwe?
Ndinyore kutaura chokwadi kutamba usawira nevanhu vasingamuzive nekuti kuti ukwanise kunotaura zvinhu vanhu vagoseka vagokutambira vanenge vatombokutarisa vonzwa kuti zvauri kutaura zvinosetsa. Saka zvinhu zvakaoma zvikuru kana inini kuvanhu vandinoshanda navo vanoita zvemacomedy zviyai zvekuti tikuita comedy patv ndinozviremekedza zvikuru nekuti its a very important skill but its a very tough one to do. Munacherechedza kuti munhu ari kuenda kunotaura nyaya nevanhu vari kutoshamisika kuti kounenziyani. Saka zvinhu zvinoratidza kuti anogona basa rake uye ari kuita zvinhu sezvabvoitwa palevhel isati yambosvika neumwe vanhu vari munyika medu.
Paasvika iye zvinoizvi chii chinofanira kuitika kuti atore mukombe?
Kuvhota. Tiri kuvhota isomuti tiri munomu tinovhota nekuti vanotumira malink aya ekuti kana uchida kumusapota unovhota. Rutsigiro rwakanaka irwo rwokuti tidatenda ipapo ndopandotemba nemaZimbabwe tinovhota zvekuti tinosapotana zvikuru. Saka izvozvi ndokurudzira vese vari munomu vane hama dziri kuno kudiaspora kuti vaudzei kuti endai munovhotera mukombana uyu ahwine. Zvakanakira tese akahwina, zvinodadisa tese akahwina. Kana izvozvi kumabasa vanhu vanenge vachitera chikubvunza ndakawana muZimbabwe nezuro inotoba tatanga zvinonzi tinobva mubhuku rimwe chete chairo kunge zvinonzi tinogara muone village. Saka mwana wekumusha ngatimusapotei, ngatimutsigirei.
Asi tinoona vamwe vari kumunyomba padande mutande vachiti ivo kumwe kusekesa kwake kuri kuzvidza nyika. Munoti
aiwa mugariro wedu maZimbabweans hapana chedu chatofarira. Panouya ana Chris Rock vachitaura majokes iyayo tinoseka kurara pasi. Trevor Noah akaenda kunosvika kunoita basa rinoshamisa achitaura zvinhu zvinosekesa about South Africa apartheid. Hatina kumboona munhu akati zvakaipa izvi. Inonzi satire. arikutamba usahwira tinoziva kuti nemadama traffic light handizvi seva noa mukarangarira makore apfuura akataura joko rekuti kuzambia vanoenda kunoona maescalator kungosetsana inini mukada kuzera kuzisa mhana kuti muite so maakuita pfundipfundi maakuratidza kuti hamusi vanhu vane sense of humor kana imini muri kuda kuti zimbabwe izivikanwe noumwe mutoo itaika endai munotora mavhidhiyo echokwadi moratidza madhocumendary hapana ari kukurambidzai ino art for meoi egirainen moaite zvaari kuita kana zviri kushanda ngase kana katotinopfeka nhembe ngatisapotei nekuti zviri kusekesa zviri kushanda zviri kufambisa tarake nembiri yebasa racho saka izvozvo tozvikurudzira aya haasi kuita dhocumendary ari kuita majoke
tombotarisa imi munoita mabasa iwaya emitambo titaurewo nezvekambani yenyu
tinoita madrama patv izvozvi takapedza kuita mafirimu atoti mamuvhi trailer yacho iri kubuda kupera kwemwedzi unoyu zvizhinji zvinowanika panrtv tine program iri pa3k tine program pazn zvatiri kuita zvataita gore rine izvi tichabuda kunze kwenyika fest yatoti mastreaming services tozodzoka nazvo futi kumusha tichirakidza
saka vanenge vachida kufollowa zvamunoita vanokuwana ipapi
kambani yedu inonzi Mirazo Productions so ukaenda painstagram ukangoona kuti Mirazo Productions hashtag Mirazo Productions unowana mapicture nezvese zvatiri kuita mukaenda payoutube tinayo Mirazo channel mukaendazve pafacebook tinayo Mirazo Productions Mirazo yezuva iya MIRAZVO Productions
uyo ange ari chizvarwa chezimbabwe chinoita zvemafirimu nekambani yemirazvo production Nick Zemura achitaura nesu ari muno muwashington dc muno muamerica kunze kwaLen Moore vamwe vakapinda nezuro vanoti muimbi Richard Goodhall mumwe anoita zvemapipi Solange Cardinali anoita zvemadrone Sky Elements nechikwata chinoita zvekutamba cheBrent Street pamwe nevanotamba nembwa Ronnie Sage and Rhythm
Magweta nevatori venhau vanoti nhasi mapurisa anga asinganyanye kuvashungurudza kudarira Major Street reRetton Row muHarare kuri kutongwa nyaya yenhengo dzechimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti CCC makumi matanhatu neina kusanganisira mutungamiri wechikwata ichi vaJameson Timber vanhu ava vari kupomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga vave nemwedzi mitatu vari mujeri vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera
magweta anomirira vatimba nevamwe vavo vanosanganisira vamarufu mandevere vawebster gt navajeremiah bamu vanova nhengo dzesangano remagweta rezimbabwe lawyers for human rights vakaisa zvinyunyuto kudare zvinosanganisa kusabatwa zvakanaka nemapurisa kunyanya kurambidzwa kupa vatori venhau zvinenge zvabuda mudare muchuchisi Valencelot Mtsokoti vachimirira National Prosecuting Authority vakavimbisa kuendesa chikumbiro ichi kuvakuru muhurumende vamandevere vaudza Studio 7 kuti mapurisa anga achivakanganisa kuita basa ravo
chichemo chekutanga ndechekuti magweta haasi kubatwa zvakanaka nemapurisa anenge auya kukoti ayo anenge akapfeka zvinhu zveriot kana kuti zvinhu zvekumisa mhirizhonga vatori venhau havasi kutenderwa kupinda mumatare uye kana vatongi venhau vatori venhau panobuda magweta pavanoda kuti vanzwe zvanga zvichiitika kudare mapurisa aya anobva adzingirira vatori venhau nemagweta
vatori venhau vakaita saTrevor Mutsvairo vatenda kuti padare paberekera ingwe
takushanda tine kutya mukati nenyaya yekuti pose panenge tichida kuedza kutora nhau tevanobuti vanondori munhu ese ngaabude panze nzvimbo yedare haizi yekuitira izvozvo saka hapasina kushanda zvine rusununguko tinoita kuchikidzirwa nokuti havauye vakabata muoko chete but vanenge vane mboma dzavo uye vakawanda
mumwewo mutori wenhau Constant Zuni anoti mapurisa ari kuvatandanisa pavanenge vachida kutora mifananidzo
sevatori wenhau tiri kushanda zvine kutya mukati hatina kusununguka pakuita basa redu asi ikodzero yedu sevanhu vemedia kuti tichinge tichishanda tisingarambidzwi kutora zvese zvatinenge tichida nyange tikavabuditsira makadhi emabasa edu havazvitereri izvozvo vanongotishishidzira nemboma vachitimhanyisa kuti tibude hazvisi kutinakidza izvozvo hatisi kufara
kumang'ara zvichakadaro kechitatu svondo rino daro remajistireti harina kutura mutongo waro pachikumbiro chokuti vatimba nevamwe vavo vatongwe vachibva kumba vamandevere vaudza Studio 7 kuti
nhasi taenda kudare tine chitarisiro kana kutarisira kuti vasungwa vedu vakaisa chichemo chekuti vatongo vachibva pamba tione mutongo uyoyo zvino mutongi anga asati agadzira mutongo uyoyo nekuti takanonoka zvikuru kubva kupedza dare nezuro saka mutongi vati nyaya dzacho dzese dzekutongwa vachibva kumba uye kuenderera mberi nekutongwa kwenyaya zvozoonekwa musi wemuvhuro
dare remajistireti rinotarisirwa kupa mutongo waro nemusi wemuvhuro svondo rinouya vatimba nevamwe vavo vagara mujere kwemwedzi inopfuura mitatu vanhu ava vakasungwa musi wa16 chikumi kumba kwavatimba kuavondeu muharare ndakamirira Studio 7 muharare ndini Costa Nkomo
kutsvaga rutsigiro kuri kuenderera mberi pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika yeamerica muteedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vari kumirira bato redemocratic party musarudzo iyi vanenge vachitarisirwa kutaura kugungano recongressional hispanic caucus institute muwashington nhasi vavari kukwikwidzana navo vadonald trump vebato rerepublican party vanenge vari kunew york asi kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati pevari kukwikwidzana ava musarudzo dziri kunzi nevakawanda achiri mangange mukuzeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano renational democratic working group muno muamerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo
tichitanga nehispanic caucus ichasangana namai Kamala Harris this is a demographic yatikati inogona kuinfluenza kuti achahwina utungamiriri wenyika ndiani nekuti vane states avanenge vakati wandei tikatarisawo kuflorida kuyakuya kwagara kuchinetsa and amai Kamala Harris vanogona kukunda kana vari kukampeina vachitaura nehispanic caucus vari kutarisira uyu nyaya yekuti mahispanic voters vanogona influencer manumber of seats achawinwa nemademocrats kusenate nekuhouse zvinova zvakakosha nekuti amai Kamala Harris wakawina utungamiriri wenyika vanenge vachida kuti house nesenate izopase zvinhu zvavanenge vachida and so they need kuti vahwine both house nesenate ndo pari kupinda nyaya iyi yehispanic caucus maonero angu inini
apo pakajeka tiri kunzwa kuti vatrump nhasi vanenge vari munew york dunhu iri rakamirawo sei
dunhu renew york riri kunakidza munhu anogona kungoti vatrump vaenderei kunew york haitovari and zveshuwawo new york iri state pachayo yagara yakarerukira kumademocrats senyaya yatambotaura yamai Kamala Harris yekumita hispanic caucus inonga iri nyaya yemasenate nemahouse seats ndo zviri kungoenderana navatrump kuenda kunyondawo kunew york
titarisirewo kukandirana mashoko kwatiri kunzwa kuri kuitwa musarudzo idzi zviro takanzwa kuchishoropodzwawo nyaya yokushayiwa mbereko zvinodii zvimusarudzo idzi
ndo kwatiri kuona inini ndakatoitererawo zuro ndikabva ndanzwa ivo vachitaura kuti inini ndinoninipiswa humbled nevana vangu vandakazvara manje amai Kamala Harris havana kana vana saka chinovaninipisa hapana ndakavhunduka ndikati ndokwazvasvika election saka munoona kuti ava mangangi chaiwo chaiwo manje aakuita personal ndopatasvika saka tiri kungonamata kuti dai zvikafamba zvakanaka kuti vanhu vayanani
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group vatafadzwa mujanja vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kubatsira vari munyika nechikafu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu.
Neni Marvelous Mhlangano yahuye tosiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamugela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 18 kumpandula 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
unkosikazi Themo ubonge kakhulu isibhedlela sempilo ngokusebenzisa kuhle imitshina eyafakwa HIV laboratory.
Ummeli wesigodlo seMelika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont uthakazelela indlela okusetshenziswa imitshina okuhlola igciwane le-HIV esibhedlela sempilo. Uhulumende usebumba umthetho ozawenza abalezimoto abengenelisi ukuthenga ama-license kanye ne-insurance bengakathengi icingce lokulalela umsakazo we-ZBC. Iziphathamandla zakwele-South Africa zikhuza abantu bokuza kumele bephume bephele kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ummeli weMelika kweleZimbabwe unkosikazi Pamela Mary Tremont wethekelele isibhedlela sempilo kobulawayo lapho abone imitshina emitsha eyathengwa lilizwe lakhe isebenza ngemfanelo. Imitshina leyo hlonzi oluphezulu ngeyokuhlola igciwane le-HIV leminye imikhuhlane. Asizweni okuningi kuvela kwintatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Unkosikazi Themo ubonge kakhulu isibhedlela sempilo ngokusebenzisa kuhle imitshina eyafakwa e-HIV laboratory sithi ukuhlola kwayo igazi sokuhlolinjwa umhlaba wonke.
Siyaziqhenya ukuthi eZimbabwe impumelelo yokuhlola igazi isisibanga esiphezulu esivunyelwa njalo sisanikwa umhlaba wonke. FAIFO 15189 njalo bahlola igazi ezinye kubantu abahlala kubantu. Siyabonga ngabasebenza kulesisibhedlela lanxa
umphathi wesibhedlela sempilo uDokotela Nasisiya Zwangwa uthe sekulesikhathi elemedical incedisayo leZimbabwe kwezempilakahle.
Besikuhambo lwabo kwesikhathi eside kunhlelo ze-HIV lemalaria ngezinye zezinto eleZimbabwe eliziqhenya ngalo lisebenza le-ML.
Ingcitshi ebona ngemitshina ehlola igciwane lemikhuhlane etshiyeneyo ebizwa ngokuthi yi-Laboratory Systems Improvement Specialist unkosikazi Khanyisiwe Sibindi ubonga kwenzelwe isibhedlela lesi ngelemelika.
Support esiyiphiwe eAmerica number one yikuthi we've got state of the art equipment and basincedisile kakhulu ezimpilo HIV laboratory. Our lab is now accredited to ISO 15189 of 2022. Lokho kutsho ukuthi singatesta lapha.
Omkhulu wesibhedlela sempilo kuhlangothi lokuhlola igazi umnumzana John Chitumbura laye ujabule kakhulu ngemitshina le esisebenza kube lula ukuhlola igazi.
Imitshina leyi sayidonethelwa le-CDC in conjunction with Ministry of Health. Sesithatha amalanga angu-7 kuphela ukuthi ama-results akhe aphume. Ndaba imitshina yethu kathesi yenza amatest angange 1225 laphana sasenza 250 kathesi sokuyehlile ngenxa yokuthi imitshina yethu sengiyaphezulu.
Unkosikazi Tremont uphinde wathothoza labo abenza udlame ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni lakhe, kulandele okwenziwe ngabantu ababili abazame ukubulala wayengumongameli umnumzana Donald Trump ozancintisana unkosikazi Kamala Harris kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka.
Bengangakhuluma nomongameli uMnangagwa ngesehlakalo sokuqala sokuzama ukubulala uTrump. Siyathothoza udlame kwezombusazwe loba kungathi komhlaba eMelika kumbe eZimbabwe loba ngubani oncinti ukhetho lomongameli uBiden uyachothoza abazama ukubulala ophikisana naye. Yikho nje sefake imali kwabalonda inkokheli abesupresident.
Unkosikazi Tremont uqalise uhambo lwakhe lokwethelela isigaba seMatheleland namhla empilo hospital kwezinye indawo koBulawayo ebona inhlelo ezisekelwa lilizwe lakhe. Uphetha uhambo lwakhe ngolwesihlanu eMatopo. Imele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami nguJesus Banda.
Silokhe sikudaba olufanayo. Umeli wesigodlo seMelika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont, lo meya wedolobho lakoBulawayo umnumzana David Coulthard bacubungula ukuthi amazwe omhlaba angaphathisa njani lelo dolobho ekulisaneni lobunzima obubangelwa ukuguquka komkhathi. Isigodlo seMelika silobe enkundleni yebulenjini AX ukuthi unkosikazi Tremont uyasekela imizamo kamnumzana Coulthard yokuthi kube lamanzi eneleyo awokusebenzisa koBulawayo. Ngakwelinye icele abaphatheka kuhlelo lwenhlanganiso ye-World Skills Foundation imanyene lesigodlo seNetherlands, eZimbabwe, iZambia, Malawi, NUST, Greenhouse Trust le-Council yakoBulawayo bathe gwaqa kulelo dolobho kusukela ngeviki edluliyo kusiya kwezayo bedinga amaqhinga okuqeda uhlupho lokusilela kwamanzi. Kusenjalo ikhansili yakoBulawayo ithe yaqhubeka ngokuxoxisana lohulumende ukuthi amemezele lele dolobho njengendawo edinga amanzi okwesiphangiphangi, i-water disaster area. Umphathintambo kahulumende umnumzana Ziyambi Ziyambi usanda ukutshela idale lephalamende ukuthi ukusilela kwamanzi koBulawayo kubangelwa izizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukungaqhutshwa kuhle kwenhlelo zalelo dolobho. Asizweni ukuthi umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthini ngalolu daba.
Uhulumende uyathembisa ukuthi uzasincedisa ngemali esayicelayo, kodwa ke uthi besinika ke ngokutholakala kwayo. Uthembisa ukuthi nxa konke kubambeke kahle kuyona le viki kumbe iviki ezayo singathola i-$1.5 million ezaphathisa kulezenhlelo. Kanti uhlelo lwe-glass block sokulindelwe ukuthi uhulumende kube nguye otshela umphakathi ukuthi solusemthethweni sokungaqalisa ukuthi kusetshenzwe, ngoba phela luphakathi kwekhampani ye-JR Goddard kunye lekhampani yezinwa ekhangele ngezamanzi. Kanti idolobho lakoBulawayo okwalo yikuvuma ukuthi lizathenga lawo manzi nxa esetholakala. Kanti-ke ukuthi idolobho limenyezele ukuthi indawo engela manzi, uhulumende wala wathi yena usememezele ilizwe lonke ukuthi-ke i-disaster ilizwe lonke, hatshi iBulawayo kuphela. Kodwa-ke thina nje idolobho besifisa ukuthi kuthiwe idolobho lakoBulawayo indawo-ke engela manzi kwenzela ukuthi sithole uncedo-ke kuye uhulumende ndelazinye inhlanganiso ezizimelele izweni lezaphandle kwelizwe. Ukungamenyezelwa-ke idolobho lakoBulawayo njengendawo engelamanzi-ke kusizwisa ubuhlungu, ngoba soze sithole usekelo ngendlela besingathola ngayo ngabe kumenyezelwa ukuthi idolobho lakoBulawayo is a water shortage area. Yinto besiyifuna ukuthi uhulumende ayenze, kodwa lokho esikhulumisana laye ukuthi kayimenyezelwe eBulawayo ime yodwa, ngoba uhlupho lwamanzi koBulawayo kutshiyene lakwezinye indawo kuhlanganiselwa Harare. Kwezinye indawo amanzi ayabekhona behlutshwa ukuthi bayahlanze bayafaka ezimpompini angene ezindlini zabahlali, ikanti koBulawayo kuvele amanzi kawakho esingathi irota vele kasilayo. Kodwa-ke imithi yokuhlanza amanzi konke kukhona, le infrastructure yonke kukhona kulungile, kodwa okungekhoyo ngamanzi.
Njengoba uhulumende wenqaba lokho okwe-water disaster area seligoqule njani indlela elixoxisana laye ngalolu daba okungaletha umthelela ongcono?
Ukukhulumisana lohulumende kakusonto elanga elilodwa, uhlala kukhulunyiswana, ikakhulu thina njenge-local authorities. Lo minister of local government u-honorable uDaniel Garwe kwezamanzi kulo masuka yibo esikhulumisana labo esikhathi sonke. Kanti lo minister of provincial affairs and devolution koBulawayo umama u-honorable Judith Ncube Iba wanje sikhulumisana labo. Yebo kambe uzihambi zihambi wazwakala ekhuluma ukhulumayo kodwa ke thina kulendlela esikhulumisana layo ngohulumende ikakhulu ngominister wethu local government la ngominister wezamanzi.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu umsekelika meya wedolobho lakobulawayo obexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulivikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jenfan Muswere uthi sokulungiswa umthetho ozakwenza ukuba abalezimoto engenelisi ukuthenga amalayisensi lezi mota kanye le insurance bengakathengi icenge lokulalela umsakazo we ZBC. Umnumzana Mswere owethule lokhu lamhla eHarare uthe idale le cabinet livumelene ukuba kubunjwe umthetho we Broadcasting Services Amendment Bill ozaphanyekwa idale le parliament ngesiphangiphangi. Uthe ibhili le ingavunyelwana idaleleli izahanjiswa kumongameli Emmerson Mnangagwa ozayisayina ukuba ibe ngumthetho welizwe. Baningi abalezimota abakhonona ngodaba lolu besithi iningi labo kalilaleli umsakazo we-ZBC. Izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe zithi zicela ukuthi uhulumende aqhelise uhlelo lwakhe lokuphathisa abafuyi ngokudla kwenkomo ole-Presidential Stockfeed Program ngoba izifuyo zabo sezisifa buthumuthumu ngenxa yendlala. Namhla iziphathamandla zikahulumente zabele abafuyi ukudla lokho esigabeni seGungwe eGwanda South. Abantu abaningi bathi uhlelo lolu alukabafinyeleli njalo bathi uhulumente kumele aphangise ukuze benelise ukuhlenga izifuyo zabo eziseleyo ngoba eziningi sezifile. Esigabeni seMathebeleland South uhulumende uthi kufe inkomo ezizinkulungwane ezintathu ezilengxenye i-3500 ngendlala kunyanga ezine ezedluleyo. Uthi njalo kusiyaphela umnyaka elizweni lonke kulakho ukufa inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Untungameli inkomo iStudio 7 uxoxele sakhamuzi seAvoca umnumzana Sifanjani Bebe ngalolu daba.
Idamu esesilithembile asikhuluma ngokoma kumhlaba sesilidamu eli-1 i-swing irrigation edamu namanye amaningi setshile vele and idamu leli selibambe izigaba eziningi kakhulu engakaze vele zinathe khona lapho lenkumo zangkhona ngalesi sikhathi sezifika lapho azikaze zanatha kuleli damu ezinkomo ezifikayo lo nyaka izifuyo ezingani azikatholi udubo olunzima kakhulu zimbuzi. Amadonki asesifa, inkomo kangikhulumi ngazo. Njalo ole nkomo kathesi ongafidiyo, hayi kangikhulu ukuthi ungabe khona ongafidiyo ole nkomo kathesi. It's either awula nkomo kumbe ule nkomo uyafida. Yikho esibhekane lakho lapha esigabeni sakithi emsiza. Anxa ungafidi vele awusela nkomo kathesi. Nxa ungaza kuthengela inkomo ukudla esitolo, akulo sele nkomo kathesi, seziphelile. Ngiqinisa ngalicho malana ngesituation yezifuyo esigabeni sakugodlwana. Akumanga kuhle, kubi kakhulu. Siyathemba mhlawumbe ukuthi izulu ngaphangisa ukuna lo mumo uphose nje usiyenge masukukhangile. Ongaka ukuthi amathemba ayaphakama kodwa-ke hhayi umumo esibhekane lawo njengezakhamizi njengabafuyi bezinkomo. Hhayi uyasesabisa, uyasesabisa, uyasilimaza, uyasibulala.
Ezakho inkomo zikhona yini esezifile kanye lezabomakhelwane?
Ziningi kakhulu inkomo esezifile mntakababa, ziningi kakhulu. Ziningi kakhulu ukuthi inamba engeke ngicabangele ukuthi ngaba ingkhathi kodwa ke ngilethemba lokuthi ngomuzi ngomuzi ngabe sesihambile esifika 4-5 ngomuzi ngomuzi mhlawumbe ukudlula sokusiya ukuthi nje uyabule inkomo ezingkhathi inkomo ziyafa lokungafithi vele inkomo ziyafa ngalesi sikhathi ngoba egangeni akulaluthi totally nothing akulaluthi egangeni ukuthi ungathi uyayivulela iye kudla ukuthi izadobhani akulalutho.
Lo mnumzana Sifanjani Bebe isakhamuzi seAvoca ePhilaphusi ubexoxa icingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba eCameroon lifuna ukuvulela amanzi emadamu agcweleyo okulakho ukubulalisa abantu abaningi kwele Nigeria. Imifula exhumela amadamu amaningi kwele Cameroon ithela kweminye ekwele Nigeria okuhlala khona abantu abaningi. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo ohlangothi lwemelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe ole State Department, ukwele Gibhithe lapho axoxisana labazama ukuba kube lokukhumisana umlotha phakathi kwele Israel leHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Owayengumongameli wemelika umnumzana Donald Trump lomsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris sebekhankasa ngamandla phose elizweni lonke belungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Sokusele insuku ezifika phose amachumi amahlanu i-49 ukuba kuqhutshwe ukhetho lolu. Okwamanje inkampani ezimbalwa ziqhuba uphenyo lokhetho lolu oluveza ukuba unkosikazi Harris ukhokhela umnumzana Trump elizweni lonke loba bephose bebe ngutshikilo bhanqa ezabelweni ezivame ukuba lamavoti aqakathekileyo. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe njalo olandela ezombusazwe ekwele Melika.
Siyabona intsha layo isijoyinile labesifazana. Ama-polls akhombisa ukuthi hayi usephambili kuma-polls amaningi phambi kukaDonald Trump. So ukhetho lolu luzayo so far lutshengisa uKamala Harris engathi uyakhokhela.
Ye, kodwa abantu bayathi ukuthi nxa likhangela khonokho kuthiwa ngama-polls kwesikhathi awuhambi kuhle. Siyakhumbula ngesikhathi sikaHillary Clinton wakhayangazani uTrump uzanqotshwa okunye okumangalisayo. Kodwa khonapho abantu babenesabi yini ukuthi uyabuya ngesivuvu?
Ye, ama-polls siyazi ukuthi sometimes ale bias also ngoba kuyadiphenda ukuthi ama-polls akhona uwathethe kuphi. Because obviously ungahambe uyothatha i-poll amongst ama-democrats, obviously ama-results akhona azolina towards that. But I think most polling companies bayazama ukuthi babe very scientific ngendlela abathatha ngawo ama-polls. Ngakho ngiyavumelana la ukuthi ama-polls sometimes awathembekali ngoba sakubona ngo-2016. Kodwa engikubonayo i-difference mahluko khona kakhulu. 2016 uTrump abantu ade bengamazi. The only thing ade beyazi ngoTrump ukuthi nguye owayengwe-apprentice and ubemazi engusomabhizinisi. Abantu babefuna utshintsho bacabanga ukuthi mhlawumbe singafaka umuntu usomabhizinisi ukuthi abuse izinto zingahamba kahle. So thina yikho esikukhangelelayo ukuthi ama-Americans azosebenzisa ingqondo ukudlula ukusebenzisa inhliziyo zabo ukuthi basave i-democracy ngoba really i-democracy right now isenkingeni ma ukuthi umuntu ofana loTrump engabuyela e-White House.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esilandela izombusazo weMelika obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezethule imbono ehlukeneyo ngemva kwenkulumo kamphathintambo ogatsha lwezemidlalo umnumzana Gayton Mackenzie lo wayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki lenkosi yakwaZulu umisiZulu Zwelithini bona abathi akulunganga ukuvimba abakwamanye amazwe ukuza elizweni leli ngoba banikela konke ababelakho kunkululeko yeSouth Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Ekhuluma ekusungulweni kwenhlelo zenyanga kampandula njengenyanga yamagugu lamasiko, uMakhenzi owaziwa kakhulu ngenkulumo yokuthi abahambe ebhekiswe kwabokuza kwele South Africa, uthi awulunganga umkhuba ukuvimba abakwamanye amazwe ukuthi beze kwele South Africa ngoba bancedisa kakhulu kunkululeko yelizwe.
Zambia, Zimbabwe, Russia, Angola, Nigeria.
IZambia, iZimbabwe, iRussia, Angola leNigeria wonke lamazwe agcina abantu bethu ababebalekela impi. Amanye amabutho alamazwe abulawa inxa yokwemukela abalweli benkululeko beSouth Africa. Le yinto ongafuzanga sikhohlwe.
Men died in the process of opening the doors for our soldiers.
Inkulumo yakhe le iza sikhathi sinye lesanda kukhulunywa uMbeki yena othi uphikisana kakhulu lezalwane zakwele South Africa lezinye inkokheli ezithi ubunzima bezomnotho elizweni bubangelwa ikugcwala kwabantu bokuza abathatha imisebenzi.
And you never ever convince me that the economy is in crisis because of foreigners.
Angingeke ngikuvume ukuthi untengantenga komnotho wethu lokusilela kwemisebenzi kubangelwa ngabantu bokuza ngoba lokhu akusilo qiniso, kubangelwa ngesingakwenzanga kuhle thina.
Crisis resulting among other things in unemployment.
Inkosi yakwaZulu layo umisiZulu kaZwelithini usanda kwethula inkulumo efanayo egqugquzela ukuphela komkhuba okucwasana ngokuzwe.
Sibaningi sikufisa ukuba sihlangane sibe munye singabalahla belungu mabefuna ukuba amaZulu kulungile abeze nawo sandi sizwe namandiya ngokunjalo ngoba nibona nje lamakhosi inkosi yaseUganda nezenye izizwe ngokunjalo bayamthanda uZulu bafisa ukuthi bebe munye kanye nathi.
Inkulumo zalezi nkokheli ezethulwa ngesikhathi sekukhuphuke kakhulu ukuzingelwa kwabangela amaphepha kwele South Africa bebanjwa bewiselwa kubo zemukelo ngendlela esijeneyo izizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yePhoenix Foundation of Zimbabwe uMnumzana Dumisani Leya uthi inkulumo kaMakhenzi impica abadala.
Into aseyiyenzile ivele isidale umonakalo omkhulu kakhulu kokuthi angeke kusatshintsha engqondweni zabanye abantu lokho avela ukukhuluma ekuqaleni sokwayenza abantu babe lengqondo yokuthi abantu bangaphandle abahambe olephepha noma ngela phepha.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeProgressive Zimbabwe Foundation uMnumzana Lance Mlilo laye uthi linkulumo ayitsho lutho endlebeni zalabo abafundiswa ukuthi abokuza abafuneki kwele South Africa.
Okusimangazayo lo muntu huye uminista oweza neslogan esithi abahambe esitsho phela bona bokufika. Pho ngibona ngathi sekufake ukudideka kakhulu ukuthi ngabe le nkulumo iqonde ukuthini.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Jonathan Mbezi yena uthi liqiniso elingavikekiyo leli elikhulunywa uMbeki ngoba ukudlalisa imali kubothwa abantu bokuza akukaze kusebenze.
Bake bakuyenza Steve Tshwete some years ago. Bake babuyenza obuthelezi some years ago. But there is nothing. The only thing engayenzeka ukuthi kusebenzisane lapha eAfrica is to legalize labantu lapha eSouth Africa. Babe legal, bethole incwadi zonke ezikhona.
Isizalwane sakwele South Africa uMnumzana Someleze Sigudu uthi vele akulunganga ukucwasa ngobuzwe. Kodwa okufunekayo ngokushiwo yilezi inkokheli ukuthi abokuza abeza kwele South Africa bangene ngokusemthethweni hatshi ngudlu. Abasike bebunda bathi amazwi kaMakhenzi la aqonde nta ngoba njengomphathi ntambo kahulumende akasenelisi ukwethula amazwi enzondo ngoba sekule migoqo emphoqela ukuthi akhethe amagama. Ngoba konke akukhulumayo usekhuluma emele uhulumende hachi ibandla lakhe. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Lamhlanje kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa lo nkosikazi Sifiso Ndlovu Akvetoroka, umongikazi owasebenza kweleBhilitane okweminyaka engamachumi amabili lane 24, wasephindela ekhaya lapho asefuya khona imbuzi. Uxoxa lo Gibbs Dube with Studio 7.
Asiyonto eyodwa eyangenza ngafisa ukubuyela ekhaya. Okunye okwangenza ngafisa ukubuyela ekhaya ukuthi ngangifuna ukuthi abantu bami bakhulele ekhaya, bakhule bekwazi amasiko ethu njengabantu. Bathola imfundo yekhaya ngoba imfundo yangapha ngangingabi angiyizwisisi kuhle. Abadala labo basebekhulile. Umama wayesedlule ngasembona ukuthi abantu bami bakhula bengazi ugogo lokhulu. Kodwa singawukhule sesakhona kungcono. Ubaba wayesegula kodwa sasesihamba ukuthi abantwana laba bathola ithuba lokuthi bakwazi bakhule besazi ukhulu.
Ye, wasufika khona ngalo waqala ukulima, akusitela ngamashana.
Indlela engahamba ngayo yukuthi ngangixoxa nabangani lezihlobo, ngibuza ukuthi akambe umuntu engaphila njani lapha. Ikakhulu endabeni zokulima. Hayi, abaningi bathi hayi yenza inkukhu, siyinkukhu ama-broiler amahle ngoba every 6 weeks uyahambisa abathwa suthole imali yakho, every 6 weeks suthole imali yakho. Ngabona sekuthi hayi leli licebo elihle sibili, nxa ngithole imali every 6 weeks, hayi mbona ngani iplani sibili engingayenza. Ngathola enye inkampani abeyenza ama-outgrowers, maningi vele amakhampani akhona. Ngaxoxisana labo bathi bona hayi nxa uzifuyile kuhle inkukhu ekupheleni kwamaviki wona lawo angu-6 iinkukhu zakho ungazenzeki kuhle ungakhangelela ukuthola idola ngenkukhu oyabe uyibisile ngapha kithi. Hayi, ngase ngibhajetha kuhle ngasembona ukuthi ngingenza inkukhu ezingu-10,000 ngingafuya 10,000 kusho ukuthi ekupheleni we-6 weeks ngizathola i-10,000 ngangaza-ke ngihole imali engange-10,000 empilweni yami.
Wayithola yini i-10,000 yonke le?
Hhayi, angiyithola, ngathola i-$58.
Yindawo
engakunazelayo ukuthi ngangena entweni engingayaziyo. Ngangingunesi mina ukugcina inkukhu ngangakwazi, ngangavele ngaza ngigcina inkukhu empilweni yami. Ngase ngisukela inkukhu ezingu-10,000 ngicabanga ukuthi ngingazifuya. Into eyaphambanisa konke. Baningi abantu abafuya inkukhu and benza kuhle, benza imali. Kodwa mina ngangena ngingelalo ulwazi, yikho okwaphambanisa iproject. Nxa sengikhangela khathesi sengingufama o-experience, sengikwazi ukuthi izinto zihamba njani. Sengafunda khathesi ukuthi nxa ufuna ukungena ehlelweni, ikakhulu i-farming, kumele uhambe esikolo. Ayikhona isikolo i-classroom, ukukhuluma la ma-farmers, enza khonokho ofuna ukukwenza, ubavakatshele, utshone labo, uqede insuku. Ayikhona ukufika nje kuphela yangayanga usubona ingani uyakwazi. So kimi kwaba yisifundo esikhulu kakhulu. Yikho kathesi sengisenza imbuzi, ngiyanqineka kakhulu ukunceda abanye abafuna ukungena ehlelweni lembuzi ukuthi mbafundise, mbatshele iqiniso lokuthi vele kahle kahle kuphathwa njani, luphathwa njani uhlelo lokufuya imbuzi.
Ehhe, khonapho ke embuzini kuyahamba yini nxa umuntu efuya imbuzi?
Kuyahamba nxa umuntu efuya imbuzi. Kodwa engifisa ukukuqonqosela abalaleli yukuthi uhlelo lolu lufuna isnake.
Lo ngonkosikazi Sifiso Ndlovu Akbetoroka obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseBhilitane okwamanje osefuya imbuzi esigabeni se-Insiza. Uyalandela uhlelo Live Talk lapho kwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokwenzakala kulowa mazwe. Singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umeli wesigodlo seMelika eZimbabwe inkosikazi Pamela Tremont uthakazelela indlela okusetshenziswa umtshina wokuhlola igciwane le-HIV esibhedlela sempilo. Uhulumende usebumba umthetho ozakwenza abalezimoto abengenelisi ukuthenga ama-license kanye le-insurance bengakathengi amacence awukulalela umsakazo we-ZBC. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.